Mushure mekunge sarudzo dza announcewa neve Independent Electoral Commission hapana kunge paine kushamisika kwakanyanyisa nokuti mushure mekunge maresults abuditswa ivo vekomishoni vanga vachiudza vanhu kuti zviri kufamba sei muchidimbu nemuchidimbu saka pakazobuda official announcement vanhu vanga vakutoziva kuti zvinhu zvakamira sei zvisinei munyaya dzesarudzo kune vanenge vakunda nevanenge vawana pavanga vasingafungiri kuti vachawana inyaya dzinobva dzatanga dzimwe nyaya sezvamataura kuti havana kuwana 50+1 yavakawana iyo manje yava kureva kuti vanofanira kunge vaine kudyidzana kana kushamwaridzana nemamwe mapato kuti vange vari vanoforma government
tiri kuona kuti ANC ine mukana wekusarudza kubva kumapato akati wandei akanonga-nonga mavhoti kana zvigaro pane tarisiro here iri kuitwa nevana vesouth africa kuti dai bato reANC rabatana nebato ripi kuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa
pakuumba hurumende yemubatanidzwa vanhu vemuno vakange vari vakavhota vane kutarisira kwakasiyana-siyana nokuti sarudzo idzi hadzina kubuda mabudiro aipfungwa kuti vanhu vakawanda kuti dzichabuda dziri zvadziri maparties akamira akawanda ekuti vanokwanisa kusarudza anokwanisasanganisira ivo vedemocratic alliance veeconomic freedom fighters veifp nemamwe madiki asi patiri izvezvi inyaya yekutarisa kuti nyaya dzenyu dzethe governance munenge muchiwirirana zvakadii
iwo mapato mamwe madiki akadyiwawo asi akakwanisa kuwana zvigaro anokwaniswa here kuumba hurumende ari oga achisiya ANC kunze
kuumba hurumende kwemapato madiki inokwanisa kuitika asi inenge iri nyaya hombe inonetsa nekuti mukuungana kwemapato hobho anenge ane chidimbu 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 zvinowedzerawo futi kuti zvamunenge muchidawo zvinenge zvakawanda zvemapato madiki asi kuti pakaita bato hombe rinenge rine zvigaro zvakawanda rosangana nebato diki zvinenge zviri zvinoitika mbichana asi kuti mapato madiki aungane ese zvinokwanisa kuitika asi panozobuda mutauro wakati wakakura ipapo
tichitarisa kuti paramende yesouth africa ine nhengo mazana mana kana kuti 400 panodiwa vanhu vakawanda zvakadii kuti vange vachiumba yatingati koram kana kuti vakwanise kunge vachivhota vachisarudza mutungamiri wenyika nemutevedzeri wake
kuti vakwanise kunge vachibatana kuti vaipe mutungamiri wenyika tikada isu 50+1 tinge tatoza kuti vakakwanisa kunge vari vanopfuura 200 vakapfuura 200 vanokwanisa kuti vosarudza kuti mukuru watiri kuda ndiani vobvota imo muparamende vakawirirana vavatoona kuti mukuru wenyika angadai abuda saka chinenge chichidiwa ndechekuti vapfuure mark ye 200 kuti vange vane yavanoti iyo majority zvingadai zvichinakidza ndezvekuti devanga vaine yavanoti 2/3 which would be the 2/3 of 400 asi pare zvino zviri kunetsa nenyaya yekubuda kwakaita sarudzo
tiri kunzwa kuti imo mubato reANC mune kusawiriranawo pakuti vobatana nani zviri kunzi vamwe vari kuti dai mutungamiri wenyika vaCyril Ramaphosa vabva pachigaro kuti bato iri ringe richikwanisa kubatana nemamwe mapato zviri kurambwawo nevamwe mubato zvii zvamungataura panyaya iyo
kubuda kwakaita maresults ari zvaari vamwe vanotarisa vachiti izvo inyaya yekuti mukuru aripo izvezvi haana kunge aine sapoti yakakwana vamwe vanenge vachitarisa ivo vachiti zvinhu zvinoitika asi mukati mebato ravo vanga vanyatsotsigisa kuti mukuru wedu hapana kwaari kuenda nokuti zvinhu zvinowanika musarudzo asi kune vamwe vanenge vachifunga ivo kuti dai tachinja watinoti flag bearer kana kuti mukuru wedu kuti pamwe tingadai tiri tinoenda kumwe kuri nani asi izvezvi sarudzo dzapera ende mukuru wavanga vainaye ndiye achiripo pare zvino